Zip TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 mbudzi November 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kuwa nisu mchirongwa chedu cha nasi. Ini, dini chanono kawande, diri mu Washington DC ndi chiti yezu noe ziri mchirongwa cha nasi. Sanga nore Zimbabwe Union of Drivers and Conductors, rinoti riri kushushikana nedano ratoru wane South Africa, rekuti vachikairi weku nezimwe nyika, vanoshanda munyika iyi wasungi weku tora ma residency uchikaira dzimotikari emu South Africa. Nengo ye MDCT varidze nengo ye paramende Senator Kalipani Fugeni wakasungwa nezuro kucholocho. Vaimbo wa mtungamiri we South Africa wa FW de Klerk vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe ye misoro ye naudzedu zanasi inchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Rimwe sangano rinomirira vanotakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDCO rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pezvinoda kuitwa nehurumende yeSouth Africa iyo vanoti yazivisa kuti haichabvumidzi vatyairi vekune dzimwe nyika kuti vashande muSouth Africa vasina maresidensi emuSouth Africa ekutyaira motikari. Ichiti vatyairi vekunze vekune dzimwe nyika vanoshandira muSouth Africa vanofanira kutora maresidensi emunyika iyi. Mutungamiri weZUDCO vaFredrick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti izvi zvichawedzera pamusoro pematambudziko agara achishungurudza vatyairi, vachiti sangano ravo ratosvitsa nyaya iyi kubazi rehurumende rinoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika nekuna mamwe mapazi ehurumende anogona kubatsira panyaya iyi, vachiti hurumende yeSouth Africa iri kumanikidzwa nevatyairi vemunyika iyi zvikuru vesangano reAll Truck Drivers Foundation ATDF.
Hurumende yeSouth Africa yatora danho reku rambidza vatyairi vekune dzimwe nyika kuti vange vachityaira motokari dzemuSouth Africa, anova marori nedzimwe motokari doko dzemuSouth Africa, vari vanhu vanenge vakapinda sevashandi. Yarambidza kuti vashande muSouth Africa vasina maresidensi emuSouth Africa.
Saka vamaguraminga, mutyairi anoregerei kungotora residency kuSouth Africa sezvo achishandiramo?
Kuti utore residency remuSouth Africa unofanira kunge uine tsamba yework permit, wozotora resident permit, then wozotora South African driver's license. Saka hurumende mushure mekunge yamanikidzwa nevashandi vemuSouth Africa vatyairi vemo kuburikidza sangano reATDF rinova rambenge richikonzera mhirizhonga. Tine madhiraivha mazhinji akaurayiwa, madhiraivha mazhinji akakuvadzwa, motokari dzichipiswa. Zvinhu zvanga zvisina kumira kumashure zvakanaka, zvanga zvisina kumira zvakanaka. Saka hurumende kuburikidza minista wetransport weko Vambarula vakatotaura vakati hatichadi vashandi vekune dzimwe nyika vanouya muno vachishanda vachidhiraivha vachitora mabasa evanhu vari muno vasina malaisensi ekuSouth Africa.
Imi sesangano revatyairi, danho iri munoriona sei?
Danho irori tarigamuchira seboka sedanho rakaomarara zvikuru. Madhiraivhas anga anenguva achishanda muSouth Africa, tatione mhuri imomo, tatione maproperties imomo. Tirikuti dai hurumende yedu kuburikidza maunions, kuburikidzawo nesu seunion, tikwanise kuti tiwane magariro atingaite pasi neSouth Africa, nekuti South Africa iri mudendere resadhaki. Tirikutarisira kuti tikataurirana sevanhu vari musadhaki zvinobuda, nekuti South Africa ina atinoti muchirungu mabilateral relations, kudyidzana kwenyika mbiri idzi. tinotarisa kuti mukudyidzana kwedu neSouth Africa kunosanganisira nyaya dzevashandi kana kuti dzelebha.
Hurumende inotii vamaguraminga? Pane zvambotaurwa here nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Tatoisa nyaya kuForeign Affairs Ministries kuti tione kuti tingaifambise sei nyaya iyoyi. Isu tichatenda kuSouth Africa kunoita meeting neveSouth Africa neMaassociation yeko neHome Affairs Ministry yeko neTransport Ministry yeko. Uyewo tiri kulobha kuParliament yeSouth Africa nekuti nyaya yakakandwa muParliament kuti iiswe mutemo. Saka tichaenda ikoko zvakare tonoita mameeting. Hatisi kuvamanikidza kana kuita zvokudimanda. Tiri kuita zvokutaurirana kuti tionesane kuti tingabude nezvipi zvingafamba. Nekuti kuti vanhu vabve kuSouth Africa vanga vane makore akawandisa zvinonetsa nekuti kuti vamuve vamwe vanoda macompensation vamwe vanoda mapension vamwe vakarasikirwa nemidziyo nokuda kwokupisirwa zvinhu. Saka zvinhu zvese izvozvizvi zvinovhaileta mabumbiro esadhaki nebumbiro reILO reInternational Labour Organization. Saka tinotarisira kuti nyaya iyi igadziriswe mune zvakanaka.
Saka imi seZutco munotii kunhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi?
Isu seboka riri muno muZimbabwe rakarejeswa muZimbabwe tiri kukurudzira vatyairi vese vari kuSouth Africa even nevemuno kuti tishandise nzira yerunyararo kugadzirisa nyaya iyi nekuti tiri kuziva kuti nyaya iyi inokwanisa kutisvitsa kusiriko. Tisati tatora kana mamatano ari pamutemo atingatore tiri kukumbira kuti tinge tichitaurirana mune zvakanaka. Takwanisa kunge tichitaura neSouth African Embassy takamirira kuti vapindure. Foreign Affairs Ministry yedu takaita meeting nezuro vataura kuti vatatumira meeting vatatumira tsamba. Saka tingotarisira kuti hurumende yedu ichamirirawo nesu nekuti zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Ndo zvatinogara tichitaura tichiti tikange tagadzira basa redu zvakanaka muno muZimbabwe vashandi vakabatwa zvakanaka tinotarisira kuti kana vakabatwa zvakanaka vashandi tinotarisira kuti havazotiza vachienda kune dzimwe nyika. Saka ndo saka tichikumbira maemployers edu kuti tigadzirise nyaya idzi. Saka tiri kugara pasi neSouth Africa kuti tionesane kuti tozviita sei. Saka ndo mamiriro akaita zvinhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvemabasa vaSimon Masanga sezvo nhare yavo yange isingadavirwi. Nhengo yeMDCT uye vari nhengo yeParamende Senator Kalipani Pugeni vakasungwa nezuro masikati kucholocho kumatebeleland North uko vanga vaenda sebato reMDCT kunokurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023. Vachitaura neStudio 7 vari mumaoko emapurisa epakamba yecholocho, Senator Pugeni vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vakange vari muhusungwa pamwe chete naSenator Chief Ndlovu pamwe nevamwe vanhu vashanu vakange vavatevera kumapurisa mushure mokunge vatorwa nemapurisa masikati. Vakati chakavashamisa ndechekuti ndivo chete vakasungwa kunyange hazvo mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakange varipo pamusangano uyu. Vanoti vakange vachishungurudzwa nemapurisa uye vaitarisira kuti vacharara muchitokisi vachiti vakanga vasati vaudzwa mhosva yavaipomerwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa ekucholocho kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunzwe mhosva yaipomerwa vasungwa ava uye kana vakange vachizorara vari muhusungwa. Asi vapugeni vakati vakashamiswa nemabatirwo avakaitwa nemapurisa kunyange hazvo vakaedza kuvaonesa kuti vakange vari nhengo yeParamende.
Paka pane meeting kumatinoti nerandiswe kumatinoti but ndine family kumatinoti. Saka ndaidriva Honorable Chief Ndlovu kuti akaita zvaanoita inini ndoenda kunoona marelatives angu nomuzvana. Then vachiti vanopedza kuti tiende kunoona marelatives angu mapurisa asvika. Nemastan Grenade nefuti. Saka vanhu vafunduka vakamutiza ndikati aya musatize rekanditaure nao. Iyoyo manje ndiyo mhosva yangu. Ndaidaiziva I would have gone. Vaonarepo nzara varipo nevamwe vanhu vakavekwa vakaenda. Ziva nziyo yotomusunga. Ndikati muchindisungere chii? But ndiri kumapurisa izvo ndasungwa.
Saka masungwa kumanguvai?
Ndasungwa kuma 2 ndafunga.
Saka zviri kureva kuti munogona kutorara mumapurisa kaumu. Saka masungwa muri vangani. Tinozwa pachinzi pane pachiunganwa vanhu munofanira kutanga maziisa mapurisa. Imi mamusina kuzivisawo mapurisa here zvama muchiita izvi? Saka imi munofunga kuti chii chaita kuti musungwe kana zvakadaro? Saka mune magweta here ari kukumirirai?
Nengo ya MDCT, vari nengo ya paramende, Senator Kalipani Pugeni, vari parunare, vari mukamba ema purisa ya pacholocho kumatebeleland north na jonga kandemiri we studio 7 Nezuro Maneru. Imbova mchungamiri wenyika ya South Africa wa Frederick William de Klerk avo vakave mchungamiri wa hurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vakashaya nezuro china vave nemakore makumi masere nemashanu. Va de Klerk vakatungamira South Africa kubva muna 1989 kusvika 1994 vakazoita mutevedzeri womutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Wa F.W. de Klerk vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Mashoko pamusoro penzvimbo nemusiwa vachachengetwa asati aziviswa. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipo dendere kuti vatudze zvavanofunga pamusoro peupenyu hwava F.W. de Klerk.
Kufa kwava de Klerk, tinoona kunge kwaunza kusuwa kuzhinji mumhuri yavo. Pamwe chete neva vekubato repolitics ravaisapota. Asi muonero wangu ndekuti vazhinji muSouth Africa vanhu vatema vakaafektwa neapartheid vari kutiwo va de Klerk havasi munhu anofanirwa kunyanyisa kuchemwa nenyika kana kuitirwa state funeral, nekuti kunyange zvavo vakazobatana navaMandela mukumisa apartheid, ivo vakanga vari mukuru aisapota apartheid rusarura ganda rwevanhu vatema. Taonawo zvekare foundation yavo ichibuditsa mavhidhiyo akaitwa mumasvondo apfuura vakanga vakurakidza kurwara. Kunyange mavhidhiyo iwayo vanga vasinganyanyise kuratidza kuti vari kunzwisisa zvakanga zvakaipa paapartheid. Asi chakanaka chandaona ndechekuti vati ivo vakakanganisa pachavo mukuva involved murusarura ganda.
Chikuru chavacharangarirwa nacho ndechipi?
Ndinoona kunge vacharangarirwa neNobel Peace Prize yavakahwina ivo, ikapiwa ivo navaMandela muna 1994. Vamwe vachavarangarirawo nezvakaipa zvavakaita munguva yavo yekutonga. Asi pasi rese maheadlines aripo angayere yekuti ndivo vakava mutungamiriri wekupedzisira panguva yerusarura ganda.
Va de Klerk vakabatsira sei mukusununguka kweSouth Africa?
Kuti vakabatsirei zvinoenderana nekuti munhu ari kubvunzani. Kana tichitaurawo nevamwe muSouth Africa vanotidai ivo vasina kunyevenudza mwoyo wavo pangadai pasina kusununguka kwevatema muSouth Africa, asi vamwewo vari kuti kusununguka kukagara kwanga kuchanguya ivo vaizunguka na kubviswa nechisimba asi vanhu vakanga vatova ready kuti vasununguke. Nyaya idzi dzakaoma nekuti pese pashe ya munhu kune vamwe vanenge vachirwadziwa, kune vamwe vanenge vachipembera. Asi chatinongogona kuona ndechekuti South Africa inyika yakura mudemokrasi yayo, nekuti even muma discussions ari kuita vanhu handina kuona bongozozo revanhu vachirwisana. Vanhu vari kungotaurawo mufungiro yavo zviri peaceful, vachavachema vachavachema, vasingavachemewo vanenge vachingotaurawo zvavakaona zvakakanganiswa na de Klerk.
Avo vange vari vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo Chipodendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri zviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 4,691, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvina zvine mazana matatu ane makumi maviri nevapfumbamwe 133,329. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevana 3,422,734. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi manomwe nezvisere 2,678,019. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlive.com rinoti chikwata chenhabvu cheZimbabwe cheMawarriors chakakundwa nechikwata cheSouth Africa nechibodzwa chimwe chete nezuro Maneru. Mawarriors anongova nepoindi imwe chete kubva mumitambo mishanu, South Africa iine mapoindi gumi nematatu. MuNewsday, Magistrate Noel Mpeiwa vakaramba chikumbiro chaPolice Commissioner Erasmus Makodza vaida kuti dare rirase nyaya yemhosva yavari kupomerwa yekuti vakabatsira kuti musikana wavo apiwe contract. MuFinancial Gazette, vemabhizimisi vanokurudzira hurumende kuti idzikise mutero wemafuta ekufambisa dzimotikari vachiti mitero iyi iri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu. Kuroneko rinoti zvikoro muBulawayo zvatarisana nedambudziko revarairidzi vari kusiya basa, vazhinji vavo vachidzidzisa science, technology, engineering nemathematics. Varairidzi zana nemakumi mana nevashanu vakasiya basa kubva gore rino richitanga. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma tanonoka wandena kuti ndine imwe nyaya yangu panapa. Isu tiri varimi vekotoni. Pakotoni apa takataurirwa kunzi tichitanga kurima kunzi tichapuwa nema 85 bodi per kg. But tazoendisa kotoni yedu vakuti handitombokupai ma 34. Nanhasi mari iyo haina kuuya, but zvinhu mari iri kungorudza vadiyo. Mukambotibvunzirawo here kuti kana pavanenge votipa mari iyoyi vari kuzoitora here ripoka kuti vachangotipa mamiriro akaita kutaurira kwavakaita? Because ikozvino vakatipa mbeu tichaikanga manje. atirimi tichaikanga tinaye muZimbabwe Fertilizer.
Ai nini rokasamara ukanzwa mutungamiriri wenyika akaunganidza zvuru nezvuru zvavanhu achipemberera smile yapiwa naumwe president wemwe nyika. Hakuna kwatiri kuinda. Chokwadi chokwadi hakuna kwatiri kuinda. Munhu ungapemberera smile, smile chaiyo chaiyo, kuunganidza vanhu panhandarendega kupemberera smile hakuna kwatiri kuinda tatenda.
Chisampa machisa yezoko yekokoko ngapinde mukomana ngapinde tirege kudzvanyirirwa taneta nechinhu chichavora chakutonhuhwira vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vatambura nezvara. Handei tese tinorejista kuvhota, tivhotere mukomana, mukomana apinde kudesira tichiudzwa nhema nechinhu chakanhuhwa kare.
Makadiko pastudio 7 apo totenda chaizvo nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndichida kutaura pamusoro peZANU PF. Ndovanongozvipa masankisheni voga noupenzi hwavo hwokuramba vachimbunyikidza kodzero dzavanhu. Isu isi hatichavhoteri kana ZANU PF taimboivhoterawo tichida chaizvo, but ike zvino hatichadi. Hatichadi zvachose. Takaona upenzi hwayo chii chavakaita from 1980 mushakabva achipo nanhasi hapana chavaita kuzve kwakubondonga nyika. Nyika yangu wamakomba oga oga nekuda kweZANU PF. Chatinoona hapana chinobatika. Natenda zvangu. Mofela mofela.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apo. Indotiwo bengura ndiripajuza. Pangu kutendai arume nenhau dzamunotipa. Nangu kutendai mose mose timu yestudio 7. Ndinoda kutaurawo ndakananga nemurume akatumira audio yakaverengwa musi wa10 Mbudzi. Uyo aiti tanzwa nenhamo munyika nekuda kwava nezvemuchamisa ndovari kudzidzisa kuti vatangure. Rega ndikudze ndichidai bhuru nevamwe vako vane mufungo iwoyo. Ko imi munogoshora munhu asei pachigaro achiti akuurayirai nyika sei muchisiya vari pachigaro vari kutungamira? Mushoro womunhu akangofanana newe anoziva kuti vachamisa vakangofananawo newe havana chigaro chavanacho munyika. Havasikana kanzera kana MP kana mupurisa wasabhuku chai. Saunogoti vakuurayirai nyika sei? Chimwe zvinhu pepukaya varume musarambe muchingonyepera.
Mangwanani mangwanani vana mukoma Jonga anana mukoma Tanonoka vese nana mukoma Blessed mamuka sei? Tinokwazisai nemufaro. Tinokutendai nechirongwa chamunotipa chinotiunza mufaro. Ini hangu ndini uya wekuramba ndichikurudzira vanhu kuti vedu wei vanhu handei tinovhota. Tivhotere president wedu, tirejiste kuvhota. Zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Izvo zviri kuitwa nana Munangagwa izvo zvokuti vanotakushedzera patii pamaredhiyo kuti kwahe toda kukupai mabhonasi. Bhonasi yakambozoshedzegwa rini? Yagara kugara kutoziva kutoti bhonasi yagara inongotopuwa munhu. Zvinokuta sezvinonzi zvinhu zvinoshamisa zvoda kunzi zvishamise pasina kana zvinomboshamisa. Nyika yedu yakasara nekuda kwavamunangagwa. Vamunangagwa ngavambogara pasi. Tinoda kuinda pamberi nenyika napurezidhendi wevanhu, purezidhendi anodiwa nevanhu. Regai mukomana apinde. Tinotofanirwa kuti titohwa pamaredhiyo zvimwe zvinhu zvinotoshamisa, kwete zvokuti kwaiheta kuwedzerai bhonasi. Bhonasi yakashedzegwa panewspaper kuti zvidiko. Zvinhu zvisina kana nebasa rese izvi. Mukomana ngaapinde. Handei tinovhota vanhu vamwari. Ndatenda.
Pastudio 7 apo muri sei apo? Mazonaka kuti zviri kuita vanhu MDC zvinhu zvokungodongosvipidza zvitare ZANU chete. Zvaita mistake yekuti vataura munhu mukuru tedzerero wachamisa. Dai wangangori munhuwo zvake wakadaiwo ndini ndomuka ndichitofunga zvandafunga kutonya ndoti ZANU PF kwakati kwakati yaita soso yaripa vanhu kana yafuura vanhu yarova vanhu. Pana munozviziva kamunanga mototi yaichokwadi motofambisa mashoko ekunyepa. Saka vanhu ngatiregei kungoti zvatafunga tongonyora kana zvandafunga ndototaura. Zvinodzosere nyika kumasure. That's why ZANU PF ichizoti army combined trolls. Tenda zvangu zita ndiripo pachipinga pamaronga mufasiro wimba yapo. Ite zvakanaka mwana wangu pamberi needucation.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. tumirai mazo enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti uza zwa munofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakupedzwa kwechirwere chemalaria chinokonzerwa nehumutu muAfrica. Chirwere chemalaria chave nemakore akawanda uye chiri chekutanga pazvirwere zvinoraya vanhu vakawanda pasi rose. Asi chirwere ichi chinonzi chakazotanga kupararira zvakanyanya makore zviuru gumi kana kuti 10,000 apera apo vanhu vakatanga kugara mumaguta kuchengeta zvipfuyo uye kurima. Mumakore ano chirwere ichi chinobata vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri gore rega rega uye vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vanofa nechirwere ichi gore rega rega zvikuru muAfrica. Kubva muna 2005 pakaparwa urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti US President Malaria Initiative kurwisa chirwere ichi, America yatungamira muurongwa uhu kuburikidza nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Chirongwa chemutungamiri wenyika yeAmerica ichi chabatsira kuti chirwere ichi chisatapurirwe kuvanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 billion uye kudzivirira kufa kwevanhu nemalaria vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu kana kuti 7.6 million. Musi wa 6 Gumiguru, America yakaparura urongwa hwemakore mashanu wakanangana nekupedza chirwere chemalaria. Izvi zvinobatsira urongwa hwekuti vanhu mamiriyoni mana vasafe nechirwere ichi uye kuti vanhu bhiriyoni imwe chete vasabatwa nacho panosvika gore ra2025. Chirongwa chekupedza malaria nechimbi-chimbi ichi chine zvinangwa zvitatu. Chekutanga, kudzikisa uwandu hwevanofa nechirwere ichi nezvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana muna 2025 munyika dzine dambudziko rechirwere ichi rakakurisa. Chikamu chechipiri, kudzikisa chirwere ichi nezvikamu makumi mana kubva muzana munyika dzakatarisana nechirwere ichi zvakanyanya. Muchikamu chekupedzisira, America inoda kupedza dambudziko rechirwere ichi zvachose munyika gumi dzairi kubatsira pari zvino. America inotiwo zvinokwanisika kuzadzikisa zviga zvose izvi sezvo iko zvino kwave nenhomba yekurapa malaria. Musi wa 6 Gumiguru, World Health Organization yakaparura nhomba yekutanga yekudzivirira malaria. Vanokokera mabasa muchirongwa chemutungamiri wenyika yeAmerica chekurwisa malaria, Dr. Raj Panjabi, vanoti nhomba iyi ndiyo yekutanga ichabatsira vana kuti vasafe nemalaria muAfrica. Vanotiwo nyika makumi mana dzabudirira kupedza zvachose chirwere chemalaria ichi. Dr. Panjabi vanoti kunyangwe hazvo pachine mutoro wakakura wekupedza chirwere ichi zvachose pasi rose, kurwisa chirwere ichi kunobatsirawo kurwisa zvimwe zvirwere zvinopararira pasi rose zvichauya. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chirwere cheCovid-19 muAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti rinoshushikana nedanho ratorwa neSouth Africa rekuti vatyairi vekune dzimwe nyika vanoshanda munyika iyi vasungirwe kutora marezidensi ekutyaira dzimotikari emuSouth Africa. Nhengo yeMDCT varizve nhengo yeParamende, Senator Kalipani Pogeni vakasungwa nezuro kucholocho. Vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaFW de Klerk vanoshaya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.